Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15 2019. Makaterera kustudio 7 neperenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano yevashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda musangano nevamiriri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti magetsi awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vehurumende nezuro vakasangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro yavashandi idzo dziri kunetsa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nechishanu zvondrapera nevashandu mushure mikunge hurumende yaramba kusangana navo nemusi wechitatu. Hurumende inonzi ndiyo yakazosheedza musangano wanezuro uyu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vari kusangana nevamiriri vemasangano yevashandi nhasi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sangano waitwa manegotiators asangana nemanegotiators ehurumende tikataura tichitura zvakabva kuApex Council. Zvinova zvatakatenderana kuti tisvitse kuhurumende last week meeting yatakaita yeApex Council ndozvatasvitsa. Tikataurawo mahardships arikusangana nevanhu. Zvimwe zvacho kungotaura asi munenge muchingoona kuti nyangwe vakuru vehurumende vari kugarawo muno muZimbabwe varingoona zviri kuitika, asi formality unozongonopresenta. Saka tapresenta. Saka zvabuda musangano imomo tamirira kuti toite Apex Council yatichatura zvatabva nazvo kuhurumende. Tazobva ipapo tichabve tai press conference yatichaita tichizivisa mamembers edu ese kuti tinenge taita madecisions api seApex Council.
Tinoona kuti svondo rapera hurumende yainzi yakaramba kusangana nemi kana kuti yakakundikana kusangana nemi, ndiani azodaidzira musangano?
Musangano uyu wakadaidzwa nehurumende. Havana kumita date ratanga tati vasangana nesu. Changa chaita kuti vape date iroriri padhuze Stebek ndeinyaya yekuti vanhu vanyanyisa kuomerwa nemaprices ariko. Tikatasamaridza tiri kutambira nyangwe 76% yatakapiwa iye yakangotairwa. Saka isusu patichanotaura neApex Council zvabva kumusangano, Apex Council ichazive yazeya tozoudza vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council musangano une maunions akawanda. Pese pandinotaura paya ndichimirira Apex Council nyangwe patinopa mastatements hazvisi zvinhu zvemunhu mumwe chete, zvinhu zvokuti tinogara pasi. Saka izvinezvi its premature kuti nditaure nyangwe madetails ezvabuda mumeeting. Ndinotanga ndambotaurira vakatituma then tozotura kuvanhu, tozotura even through Studio 7 mangwana.
Tinozwa kuti hurumende yakavimbisa kukupai mari dzemabhonasi. Inyaya yamakurukura here uye matambira here ofa iyo?
Nyaya dzebhonasi dzataurwa. Saka ofa yacho ndozvimwe zvandiri kutaura kuti zvinoda kuti titange tamboenda kuApex Council, nokuti mamembers edu vatungamiri vemaunions vanenge vachitarisira totanga tavaudza sati taisa mumhepo zvakanyanya tombotanga taziya. Asi position ide yatanga takatora seApex Council ndeyekuti bhonasi chero vakati vanotipa nemataurira avari kutaura vanobhadhara naNovemba, ndezvekuti kana masararies edu asati akwira nyangwe bhonasi iroro tikapiwa hationi zvizonyanyisa kubatsira mushandi. Chinodiwa ndechekuti titange tambonegotieta salari yacho itange yakwira iendewo pari nani, so that kana takuzobhadharwa iri bhonasi inenge ichiuya iri bhonasi inenge ine udzamu wekuti munhu anogona kunotenga kana kuchengeta mhuri yake kwemwedzi iwe.
Makanga muchimboti maida mari inotangira pa $4,750 mari yemunyika kana kuti kuenderana ne yatingati bank rate yemusi iwoyo, pane zvati zvashanduka here?
Isusu ndo zvatiri kutaura kuti maprices ezvinhu mukatarisa ese ari kuindekswa kuinterbank rate. Saka naizvozvo tiri kuti zvino kana tikati zvinhu zvese maprices of goods and services zvoenda kuinterbank rate zvonyanyisa kudhura, iwo masalaries asina kuindekswawo kuinterbank rate, zvingashandika here zvakadaro? Ndomubvunzo wedu mukuru wekuti ngazvigadziriswe. Kana tichiti pane policy nyowani iyoyo, ngaiapplywe throughout. Tiri kuona vemabhizinesi vanokwidza maprice, tiri kuona nyangwe zera nehurumende iri kukwidza, tiri kuona zesa iri kukwidza, but iye hurumende yacho chitotendera kuti kwidzai. Saka ndo zvinhu zviri kunyanyisa kutinetsa. We still stand by that demand yekuti mari yatatambira October 2018 iyoyo iyo ngaiindekswe, poita pamwe mechanism inenge iri self-adjusting.
Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizimisi vanoti vari kutambira danho rezesa rekuwedzera mutengo wemagetsi munyika kana zvichipa kuti awanikwe uye vatange kuita basa ravo nemazvo pasina kudzimwa dzimwa kwavo. Asi mitengo yezvinhu munyika iri kutarisirwa kukwirazve zvakanyanya mushure mekunge sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA ratambira chikumbiro cheZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company neZimbabwe Company, Zimbabwe Power Company, chekuti magetsi awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvina bhizimisi vari Sachigaro weCEO Roundtable vaOswald Ina vanoti magetsi akadhura asi achiwanikwa zviri nani pane kuashaya.
Tagara takazviziva kuti magetsi edu anga akachipa zvakakurisisa. Izvozvo zvinhu zvanga zvichiita kuti izvo magetsi acho asawane mukana wekuti tigadzire mamwe kana kuti titenge mamwe nekuti mungava mutengo wanga wakadzikisa. Dambudziko ratinoita Blessing nderekuti izvo nguva yatinenge taona kuti magetsi akachipisa nezviri kuitika muupfumi nguva iyoyo, nenguva yatinozotenderera kuti taakuzobvuma kuti magetsi akachipisa, zvinhu zvinoita kuti izvo vanenge vachigadzira zvemumakambani vakwanise kunge vachibatsirikana nekuchinja kwemutengo iwoyo, zvinenge zvachinja zvakawanda zvacho. Saka kwenguva inoi magetsi akwira, akwira nguva yekuti mafuta emudzimotokari ari kukwira vhiki nevhiki, akwira nguva yekuti izvo mari yekunze yatinotengesa zvigadzirwa kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvekutengesa iri kunetsa. Saka vana muzvina bhizimisi vakawanda vari panguva yakakurisisa pakukosha kuomesesa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvavo zvinge zvichitengeka. Vanotengawo vari panguva yakaoma. Kune vanhu vari kuenda kumabasa havasati vakwanisa kuwana mihoro inoenderana nekuti kukwira kwaita mitengo yemagetsi nekukwira kuri kuita zvanga tinogadzira tichitengesa, nekushayikwa kwaari kutoita magetsi acho nemafuta nezvakadaro izvezvo, vakwanise kunge vaakupinda munzvimbo yekunyatsoti vachange vaine yandingati pachirungu comfort zone, zviri kuomera vanhu vakawanda. Saka tiri kuona zvinhu zviviri izvi zviri kukanganisa mamaitirwo atiri kuita upfumi hwedu uno muZimbabwe.
Asi iko zvino zviri kufamba sei kumagetsi mumakambanimu? Ari kuuya nenguva here kana kuti zvichiri izvozvo zvekuti masikati ese hapana basa rinenge richiitwa?
Makambani akawanda aakuisa majenareta. Sekuziva kwandiri kuita machief executive andinotaura navo, vari kutenga mafuta emajenareta ekuti jenarita rishande between 12 and 16 hours pazuva. Saka magetsi asati anyatsokwana ekuti izvo tikwanise kunge tiri kuwana akakodzera kuti zvinhu zvedu zvinge zvisingadhuri. Saka ndo zviri kuiti haasati awanika akakwana, hatisi kuziva kuti achakwanisa here kuwanika uye riini.
Asi ilo dambudziko remagetsi riringapedzwa sei chaizvo vabina muhurukuro dzamune muchimboitawo nevehurumenda?
Zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirika kuitira kuti tipedze dambudziko remagetsi. Chekutanga, nyika yaifanira kunge yakaziva kare kuti izvo kwatiri kuenda mberi uku tichada magetsi akawanda. Nokuti izvo structure industry yedu yagara iri yekuti ine chipenga chezvigadzirwa yanoti manufacturing. Chiri kuramba tichidini chichikura chichikura. Saka taifanira kunge takazviziya kuti paifanira kunge paine magetsi. Saka zvirongwa zvedu zvematemawo kwatinogadzira magetsi emarasha, zvirongwa zvedu zvemvura kwatinogadzira yatinoti hydro, nezvirongwa zvemamwe masources emagetsi zvingadai zvakagara zvakagadzirwa kare nekuti mari inoiswa kugadzira magetsi imari yemakore akawanda yatingati pachirungu 30 to 40 year money.
Muzvina bhizimisi vari sachigaro weCEO Round Table vaOsel Bina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri mubishi rekugadzira muchina unochenesa mvura muHarare weMorton Jeffrey uyo vanotarisira kuti uchatanga kushanda munguva shomanana. Vagomba vaudza Studio 7 kuti muchina uyu wave padyo nokupera kugadzirwa. Tabata Vagomba kuti tinzwe mamiriro akaita nyaya yemvura muHarare.
Chekutanga chatingade kuzivisa vagari vemuHarare ndechekuti pari zvinezvi tiri mushishi kugadzirisa Morton Jeffrey, tiri kugadzirisa maclarifiers, mafilters, tiri kubvisa tichiisa matsva. Tiri kungonamatawo zvakare kudai Mwari angatipa mvura yakawanda nekuti mwaka wapfuura hatina kuwana mvura.
Machemicals kana kuti mishonga yekuchenesa mvura munawo here anokwana?
Tiri mushishi yekutsvaga kuona kuti tingatutsira here machemicals edu. Sezva takambotenga aya akusvika pakunopera, saka svondo rinoiri tinoti timhanya mhanya kugadzirisa dambudziko iroro kuti tinge tichiwana machemicals kuitira kuti plant yedu irambe ichirana. Tinokurudzira vagari kuti ungatore mukana iwowo kuti varambe vachibhadhara mitero kanzuru, nekuti vakasabhadhara mitero kanzuru ndo zvinokonzera kuvharwa kweplant, ndo zvinokonzera urwere. Saka ine zimachaizo vanhu vachizobvunza havo kuti sei plant yavharwa, sei mvura isi kubuda. Zvizhinji zvazvinotangira mumba medu, zvinotangira mumarongero edu, kuti kana takaronga tichinge tawana mari ngatibhadharei zvinhu izvi zvifambe zvakanaka. Tisazoite bishi nemheremhere taakubhadhara kumahospitari tekuti vanhu vanenge varwara. Ngatitaurei nguva inoi tichironga sevanhu vane nyika yavo kuti ngatibhadharei zvinhu zvekanzuru, tisafurirwe nevanotsvaga mari vatingati vakazvimirira vanotsvaga mari nemhando dzisiridzo vainofurira vanhu kuti musabhadhare kana zvirwere zvauya vanenge vasisipo. Saka ngatibatanei nguva inoi yataakupinda mwaka wakaoma zvikuru, mwaka unounza zvirwere nekuda kwekuti kunonaya mvura yakawanda. Saka pakuya pezvirwere paya paya kana tisisingatingabhadhare mitero tisiri redi senyika tinosangana nazvo. Saka ndinokurudzira vagari kuti vange vachibhadhara.
Hurumende inoti pamusoro pechichemo chenyu chekuti deno pavakwa mamwe madhamu.
Ndinokurudzirwa zvakare hurumende kuti dai yaenderera mberi yavaka Kunzi Musami nemuda dhemu, ndiyo chete mhinduro yakatsanangurwa nemazvikokota akabva kuGermany muna 1990 kuti Harare mvura yacho itange kunwika, itange kuwanikwa, hunge tavaka madhamu iwayo. Saka ndiri kukurudzira minista wemvura Perence Shiri kuti izvozvi ngavatange kushanda nemazvo kuti mvura iyo inge ichidhamuriwa kwemvura iwanikwa. Ndikukurudzirawo futi minista wefinance Mthuli Ncube kuti aise mari mubhajeti yekuitira kuti madhamu iwo avakwe, nekuti patave hapachisina kumira zvakanaka. Ndinodzokorora kuti patave hapana kumira zvakanaka. Saka hapachina nguva yekumboda kuita kurizina kana kukurukura kana kuda kufungira kana kuda kudii. Patamira hapana kumira zvakanaka. Vanhu ngavange tichibatana tigadzirise musha umire zvakanaka.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vatori venau vanoti havafari nezvimwe zviri mubiri reZimbabwe Media Commission vachiti hazvina kunyanya kusiyana nezviri mumutemo weAIPA uri kuda kuvandudzwa nebiri iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nekomiti yeParamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko nezuro mugweru wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill. Biri iri rimwe rematatu akanangana nekuvandudzwa kwemutemo weAIPA anosanganisirawo Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Mumwe mutori wenhau, Brenna Matendere, akaudza komiti iyi kuti haafari nekuvepo kwechikamu chinoti Zimbabwe Media Commission inogona kushandisa mapurisa mukuferefeta mabasa evatori venhau vanenge vachifungidzirwa kunzi vatadza kuita basa nemazvo. Vakati izvi zvinoita kuti vatori venhau vashande vachitya.
Tusu tiri kuti section 10.4 irimo muZimbabwe Media Commission Bill ngaibiswe zvachose, vatori venhau vashande vasina pfungwa yekuti vanozoteverwa mune ramangwana nemapurisa, nekuti tikasiya zvakadaro kava mutemo ndechimwe chinhu chichazonetsa zvakare kuviolata free speech freedom expression marginalities. Saka tatichiti zviri kuitika kune mamwe masangano zvakaita semagweta zvakaita se vana chiremba, kuti kana chiremba chiro akaitawo mistake yaita munhu akafa hakwanisi kutevererwa nemapurisa kuti vanomusunga kana kudi. Tinoda kuti mapoka edu isusu evatori venhau anga ari iwo anoita mabasa iwayo.
Vazvenyika Mugari, mudzidzisi wezvekutorwa kwenhau paMidland State University, vakati vatori venhau vane chikonzero chekutya kupindira kwemapurisa mubasa ravo kana kuchitariswa nhoroondo yezvakaitika kumashure.
Muswa yeexperience yatakava nayo semajournalist under AIPA nekushandiswa zvine rusarura kwaiitwa mapurisa mukushungurudza majournalist anenge aonekwa sokunzi haana kumira zvakanaka. Ndiyo experience inoita kuti zvino vanhu vatete kungonzwa pane pakangonzi polisi. Vanhu vanotya kudzokorora zvakamboitika. Ndosaka vachiedza kuti dai minister asudurika kure nechimhuka chinonzi ZMC ichi. Nemhosva yeexperience yavanayo, vakamboona minister waiita kubata majournalists namavoko ake.
Mumwe zvemutori wenhau vaWilly Mponda vakati zvisinei kuti vatori venhau vave nenguva vachitaura izvi havafari kuti bhiri iri haripi vatori venhau mukana wekuti vazvitarise mashandiro avo pachavo vega kana kuti self-regulation muchirungu. Vanjavulo Ncube, mumwe zvemutori wenhau uye varivo murongi wemabasa musangano reZimbabwe National Editors Forum, vakatsigira kukosha kwekuti vatori venhau vakwanise kutsiurana pachezvavo pasina kupindira kwemapurisa. Sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dube Koswanda vakati musangano wanezuro ndewekutanga paurongwa hwavo hwekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri iri uye nhasi vachange vari muguta reUlawayo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti Zimbabwe yatarisana nezvirwere zvepabonde zvakawanda asi mishonga yokuzvirapa isiri kuwanikwa. Mudaily News mekare vagari veBulawayo vanoda kuti kusarudzwa kwevanoda kudzidzira kuva vanamukoti kuitwe patsva uye vagari veMatabeleland vachipiwa mikana yakawanda kupfuura vanobva kunze kwedunhu iri. MuZimbabwe.com mune nyaya yevanhu vekuChina vakasvika muZimbabwe kuzotora zvana zvenzou zvinoita 33. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwana mangwanani vashama veStudio 7, kutendai mose vanoshandira vambatire Studio 7 nebasa renyu vamokuita rinova rakakura chaizvo. nanga namasho kwa kura ndiyango da rabanzo ba chuma chuma ngari ya dazo kutimona kanga arastere kwa itara zulu kuchaina ichara na kuchaina masiri sisi ndani wengine basi na urumendi ajini kijua itazo anoda hari masiri sisi ndani wengine ni urumendi sina zoe na itano wa shungroza inda itara zulu kutoka madoro ya chuma baada ya itazo atukuna na katiri ya katofa ndofunga amalo darika i yega na jingo imbani musinga na kaji ya kanga kutoa ndoja na zani bif harege kutinyanga zaitara ba Hatu deserve na yingo miri ya zani pevi sana ibazaraza. Zani pevi ya taza, ya taza. Nangawa wa taza kutunga nyiki. Kushawaka ni department rimwe nunziri nani. Haamu nangawa anu sode sadandiri ni. Hainda yungo mkandisi momu nyika. Kwa kuto msode ila kuto msode ila kutika na muna. Ito amba, ito famba, ito pandi ni present. Kwenyika kwa kukosungi ya ziskavaria. Kuto nyazi isa chako. Kana ya nusamu nangawa. Kana jimu ya nambosa. Kato zikari ya basa, kato zivara ya bato tamba ni zuzukuru zake. Titambo za munhu zvingarise zvitarake. Haiwa, anachimanga kuti nyarare tigarire kumba kwao.
Mamukase kupa studio 7 nawo. Ini ndinoitawo Lesmart Njanji. Ndoda kutaura pamusoro peava vakaende mutata wemakireka vazva vanotaura izvi kuti paifanira kutogarwa makore 7 pasati paitwa mavhoti. Ini handizivini kuti chechi dzave idzi ichechi dzamwari chaidzo chaidzo here kana kuti ndedzemasatanisi inazi kunzwisa. Mungati shuwa matambura kutawa na Zimbabwe isi tisho demba kutu jidai pa kutu wa mavoti gorerino kutuwa zografuti mwa mavoti iwa ndo wapu kutu 7 years wat avanzi si itine shuwa na Zimbabwe kana kutu paka puwa maru na muna ngagwa nga mungu eche waka nyalara kutu kutawa na mzunu zunu shamisa nyika zese uti vana iwa nubo ufungere iwa nubo ufungere iwa nubo ufungere iwa ita zunu zunu nyazi za udaro shuwa mungati kutawa reko kutu kutaguna watawa kutu kutuwa ya mavoti ngasa ituwe zizi pa kukaru 7 years kutaura kuko 7 years muno yacho ane ari pa kugarandiai iyo amunango vacho vamuri kukomplaina kuti vari kutadza ndo vamuri vapedza 7 years kuti izvinotobhuwa kana nekutotaura izvo ngavapa funge zvakanaka ngavadaro kutaura zvinosangana nebasa rese panapa
magadi vashamari studio 7 vateereri inoda kukomendo wangu panyaya dzemapurisa vari kuti vakaona mahelmet padhuze ne ofisi MTC ngavaziziva nawo kuti zvavanoita zveisi tinenge takatarisa tichiona mapurisa aya vakatora zvinhu izvo vakasima vakatotadza kupinda muofisi mavaida kupinda MTC nekuti pakanga paine tight security tozviziva saka vakatoisa padhuze vakada kuimplicate businessman yewa kuti ndiye akazenga ari kutengesera MDC zvinhu ndiye ari kusupply MDC zvinhu zvekuti vaite hondo ndiye zvavo zvinhu zvavo izvozvizvo asi kuti vakatadza kuindoisa muofisi meMDC nekuti pane tight security saka ngavasambotiudze nhando dzavanoda kuti taurira idzodzo hatizviteveriri ende hazvina zvazvinobatsira kuti pamatadza kuita basa moti tatadza nenyaya yekuti MDC pamatadza kuti mimi nyika yaenderere mberi moti matadza nenyaya yaMDC kana matadza chamatadza regedzai paivamwe mukana vaite varume mapurisa zivai pamuri kutenga chingwa ndopatichiri kutitengawo isusu zvamuri kuita ndezvatiri kuitawo isu kuti tione kurarama saka musafunga kuti maitawa munopuwa izvo zvine zvimahovhoro zvenyu zvitema izvi nezvimagambo zvamunopuwa izvi mofunga kuti zvichakuitai kuti murarame kusvika amen nhamo varume ichakubatai kusvika matambura ngatiite kuti nyika iende mberi zvamuri kuita izvi hazvina hazvisimudze nyika varume
mamukasei mukoma wande pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzamutipa dzechokwadi asi ava vakuru ava vemachechi ava nhau yavo yavakutaura ava yakadhakwa vakatengwa namunangagwa vakatengwa nezanupiefu ndevezanupiefu nekuzova kutaura zvinana musoro zvachose varoda kutoti munangagwa atonge makore akawandisa asina ari pachigaro varoda kuti atoitwa kunge mukabi wechitubu napana nomubvisa bhoza vanenge pasina sarudzo achitonga iyi anenge kana vati mama kana vati musarudzo dzemumisito zvinoreva kuti purezidendi otobviswa potoiswa kana kana akawanda kasamasoja zvakangofanana nototongwa namunangagwa kuzocha zvautonga futi saka hazvina musoro zvakutaura ngatiitei maelection ngatigadzisei mutemo isatara kwaita vangoma ava vari kuunivhesiti yokusha josbeka ndovataura zvine musoro
makadiko ndimenzo pano pa bulukwana ndine mbunzo man ndanzwa pachinzi pama ofisi ari padhuze nemuzinda we MDC akawanuka paine my helmets akasungwa vanhu gumi nevaviri vadii kuzosungwa gore rinouya sezvimwe chete nezviri kunzi mapurisa nemasoja akapfuura vanhu akasungwawo gore rinouya hurumende iyi ine rusarura zvinoi hazvina kujeka zviri kuitika munyika ndo saka ndichigara ndichingochema ndichiti chamisa of course anozviti is the pastor ngauyiwo neplan b ape we must dance according to the tune.
Ndinokwazisai vatungamiri vestudio 7 zita rangu ndonzi Lakmos Mwangu uri kuno kuzvangu kucape town kuno kumushando kwekuchipinge ndinokumbirawo kuti masoja nemapurisa vabatane nemadoctors nematicha panhau ino kuti Zimbabwe yanetsa kuti vakambowana simba rokubvisa mukabe vabatane saka ndinokumbirawo kuti kudai vakwanisa kubatana nekuti zviri kutaura kuti ivo here ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vamwe vese madoctors nematicha ivawo masoja nemapurisa nekuti vakangonyara vangoti mwi atombozvipa vanokomplaina kana kutaura kutaura kuti ivo ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vamwe vese iri muzimbabwe kana kuti kutaura kuti ivo ndo vasikaonei dambudziko rusangana nevamwe vese iri muzimbabwe vasikadiwo kuti zimbabwe inake saka ndokumbira masoja nematicha nemapurisa kuti kana kudai mazwa izwi rangu richitaura ipapo makwanisa kubata ndevamwe kuti nyika yedu iende mberi ndara abveiyeyo mundaraunda.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vaimbove varwi veBoko Haram vanonzi vari kutadza kugara zvakanaka kubva zvavasiyana nesangano iri. Vanonzi havasi kutambirwa zvakanaka nevanhu munzvimbo dzavari kugara uye vave kushandisa zvinodhaka, vazhinji vavo vachitsvaga rubatsiro pazvipatara zvinorapa zvepfungwa. Vanhu gumi nevaviri vakafa, vamwe vatanhatu vakakuvara mushure mokudhirika kwakaita imwe imba mudunhu reMau kuIndia nezuro. Nguva imwe cheteyo vanhu gumi nevatatu vakakuvara vadhirikirwa neimba mumusha weWalpadur mudunhu reUttar Pradesh.
Wega unoaziya masystem yacho.
Wamuzwe mukomana vakomana vanomtena. Tongai moyo tewa na utakataka espace. Patikana muriko ere.
Tongai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda mumusangano wevamiririri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti magetsi akwedzerwe mutengo nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku izika disa.